Nasi taenda kutara tiku high court panga pachitongwa nyayo kuti vakasukuwere sa minister of local government vane mvumo here yekupa minda mumadhorobha kana kuti kutongopa minda pachako weza madhorobha kana mutiri mumadhorobha. Saka nyaya iripo ndiyo kuti vakasukuwere nevamwe vakuru vakuru vezano PF vanga vachingopa minda chete kune avo vatsigiri vezano PF. Saka nokudaro dare ratonga kuti chekutanga kupa minda takananga bato rimwe chete rezano PF hakusi pamutemo unochikora bumbiro remutemo weZimbabwe. Chechipiri zvaonekwa kuti kupa minda munzvimbo dzine mamunicipalities kana kuti mumadhorobha zvanga zvichiitwa navakasukuwere hazvibvumirwi nekuti zvinokanganisa nyaya yedevolution. Saka zvaonekwa zvakare zviri zvinokanganisa constitution yeZimbabwe. Ndokubva zvazonzi kechitatu vakasukuwere nezano PF havana kodzero yekupa vanhu mastand. Saka mastand ese akapiwa vanhu mumatauni vachinzi vapiwa navakasukuwere vachinzi vapiwa nezano PF zvese izvozvo hazvisi pamutemo nokuti kana paine chirongwa chekupa vanhu minda chinofanira kupihwa vanhu vemapato ese kwete vanhu vebato rimwe chete.
Asi hamuzooni here vakasukuwere vachikwikwidza nyaya iyi kudarire pamusorosoro?
Vatotadza kuya kukoti nokuti vanga vasina chokupindura ipapo. Bumbiro remutemo wedu riri pachena kuti hakuna rusaruraganda runofanira kuitwa pakati pemutema nemutema.